Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 20, 2020. Makateerera kustudio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Facebook. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi mudhara mweya tiri kuona munhu hamuna kubira zvakanaka. Tarisai muone materevhu amuri kuitwa nefararira yaitwa yasaswa maCIO ese munomukara uyu. Ona hamuchagoni kana kufamba kana kuti mufeme. Nyange ndokomunorora nhasi vanenge vachikuziva. Hatizivi kuti vanhu ava vari kuronga zvipi. Hande kuHarare.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJobsikala vanotaura kushungurudzwa kwavanoti vakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori.
Tine economic summit yePoland kuRainbow Towers inotanga nenguva dzamaini ichizopera masikati. Saka utungamiriri hwese hwezvemabhizimisi zveupfumi zvevashandi vanenge vai pamwe chete vachiita musoro pamwe chete kuti chii chiri kunetsa muyadhi yeupfumi hwenyika.
Boka repolitical actors dialogue roita nhasi musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nhasi tiri kupeta muchirongwa chedu nemumhanzi wababa Harare achitizvo the reason why. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJobsikala vanoti pane vamwe vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakavatevera nezuro manheru apo vaibva kuKaroi uko vakanga vaenda kunomirira mumwe munhu ane mhosva iri mumatare edzimhosva. Vasikala vanoti pavakapinda mudare kuKaroi kwakare mudare iri makanga makazara nevanhu vavaifungidzira kuti vasori. Mushure mekunge vapedza basa ravo rehugweta vasikala vanoti vachengetedzi vavo vakavaudza kuti zvaive nani kuti vanorara kuHarare sezvo muKaroi mainge maberekera ingwe. Vasikala vanoti motokari yavaishandisa yakateverwa nevanhu vaive neimwe motokari avo vakaedza kakawanda kuvhiringa mutyairi wemotokari yavainge vari, asi mutyairi uyu haana kumira sezvaidiwa nevanhu vaitevera motokari yakanga ina vasikala. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revasori panyaya iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vasikala kuti tinyatsonzwa kuti chii chakaitika.
Ndofunga kuti pandakaenda kukoti nomusomuvhuro nechipiri shoko rakaziviswa muKaroi kuti vaJobsikala vari muno muKaroi. Saka nezuro takati tichiti nyaya iyi itange nokuwana muKaroi makazara pakodi varume vese veCIO yomuKaroi, varume vese vemilitary intelligence yemashonal and west.
Ko imi makavaziva sei kuti vasori?
Kozi ndakaitsudzwa navanhu vanovaziva vanova nhengo dzeMDC dzinogara kumashonal and west vakaita sana vamakanyaire nevamwe vanonzi vatichaona nakanzira wedu ariko kwanonzi Chigumo kuti ava mamilitary intelligence omuKaroi aya ndo anobva kumagunje ava vabva kuKariba. So vazvizadza pakoti vari kumasvise, asi ini handina kuvhunduka ndaenderera mberi. Vapinda mukoti vakazadza vakanzwa ndichipakura upesi hwenjere hwegweta ndichiita basa rangu. Ndacross examina witness kusvika panguva yelunch. Patazoti tidzipedze kulunch ndichiinda mutaundi yeKaroi kuti ndinotsvaka chokudya, vateverera nedzimotikari dzavo vanga vakapota vakapaka motikari dzavo dzanga dzakawanda zvikuru kwai paKaroi hapana mbobvira paita mota dzakadaro.
Ko sei mazofunga kusarara kuKaroi muchidzokera kuHarare?
Vakomana vangu vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi mudhara mweya tiri kuona munhu hamuna kubira zvakanaka. Tarisai muone materevhu amuri kuitwa nefararira yaitwa yasaswa maCIO ese muno muKaroi.
Mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa reMDC vaJobsikala vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komiti yePolitical Actors Dialogue Poland inoona nezveupfumi iri kutarisirwa kuita musangano wayo wekutanga nhasi ichizeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa upfumi hwenyika. Sachigaro wekomiti iyi vaTrust Chikohora vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nenzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Tine Economic Summit yePoland kuRainbow Towers. Inotanga nenguva dzanai ichizopera masikati. Saka utungamiriri hwese hwezvemabhizimisi, zveupfumi, zvevashandi, maorganization anotibatsira, madevelopment partners, madiplomats, maambasada dzimwe nyika, makurukota ehurumende nevose vane zvigaro zvikuru panyaya dzezveupfumi hwenyika vanenge vai pamwe chete vachiisa musoro pamwe chete kuti chii chiri kunetsa munyaya dzeupfumi hwenyika. Saka ndozvatinochiita.
Chii chaita kuti munge muchida kuita musangano wakadai?
Munhu wese anoziva kuti zveupfumi hwenyika hazvina kumira zvakanaka. Saka naizvozvo taona zvakafanira sePoland, taona zvakafanira kuti tiinde kumusika kuvanhu tinzwe kuti zviri kuvanetsa chaizvo chaizvo chii ende ivo vachavanofanaiswa sei. Saka vehurumende havasivo vanenge vachitaura. Vanenge vachitaura vanhu vari kutungamirira nezveupfumi kuti vatiudze kuti zvingagadziswa sei. Mutungamiriri wenyika anenge aripo zvekare nemakurukota ake ane chekuita nezveupfumi.
Tinoona kuti nyaya yeupfumi hwenyika ndechimwe chechinhu chiri kunyanyochemedza vakawanda. Imiwo sePoland, matanho apiwa muri kuita kunze kwemusangano wekugadzirisa nyaya dzeupfumi idzi?
Isu tinenge tichionesana nehurumende kuti tibatsire kuti tipe mazano ekuti zvingafambiswa sei. Asi tichitanga basa iri, komiti yedu yatanga gore rimwe. Hatisu hatidi kutanga kuita zvemusoro wedu chete. Toda kurwa kuvanhu vacho kuti panovava ndepapi, kuitira kuti kana takuchigara nehurumende tichitaura zvinhu chaizvo chaizvo zviri kubva kuvanhu.
Ko veruzhinji muri kuvaengejawo nenzira dzipi?
Tinenge tichisangana navo, tine chaita maroad show nezvimwe zvakadaro. Asi vanhu vatiri kutana vanomiririra veruzhinji nekuti chero vashandi tine maunions evashandi, maconsumers munhu wese mutengi, tine veconsumer council of Zimbabwe vakuru vacho vanenge varipo. Saka ndofunga zvinobata vanhu tichazviwana.
Imi sePoland mune tarisiro here yekuti nyika inokasika kubuda kubva mumatambudziko airi nematanho amuri kutora?
Tinoedza patinogona pose kuti nyika ibude mumadhaka nenguva ingakasika zviri nani. Saka tine tichingoita zvatinokwanisa nesimba redu rose kuti tibetsere panyaya iyi. Asi hazvisi zvingaitwa nePoland yoga, zvinoda kuti munhu wese abatise pamwe chete. Asi tichaita rupande.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti inoona nezveupfumi muPoland vaTrust Chikohora vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru anoona nezveutano mukanzuri yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti mumwe mudzimai womuZimbabwe anoshanda kuChina, uyo akange aiswa muchipatara cheWilkins, achityirwa kuti angangodaro aine coronavirus, achabudiswa muchipatara ichi nhasi. Dr. Chonzi vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti ongororo yavakaita pamudzimai uyu yakaratidza kuti haana coronavirus.
Nevo vatanga tichiongorora akabva kuChina, mai ane makore 27 wemuno muZimbabwe akabva kuChina anoshanda kunzvimbo kuOne City, uko ndokwatinoti epicenter yecorona. Asi akabva early January akaenda kune imwe inonzi Guangzhou, haana kuzombobvira adzokera ikoko. Akauya kuno nezuro mundege yeEthiopian Airlines asi anga apfuurawo nekuAddis Zambia.
Makazozvibata sei?
Tanga takaudzwa zvedu severance yedu iri kunyanyotarisa vanobva nzvimbo iri kunzvimbo yeepicenter. Tinenge tichida kuziva kuti pane here ari kubva kwari kuya muno muZimbabwe, nekuti generally tinenge tiri kuti let's minimize travel pakati peZimbabwe neChina right now.
Pari zvino vakadina mai ava?
Vari right, vakauya nezuro tobva tavapa mbetavato tora kuya pechantanzwe kuti havasikuita zvakanaka bati patakanovatora temperature yavo yange yakanaka nekuti chirwere kana uinacho inofanira kunge uine fiva patakasvika patakaye pakaenda ambulance yedu ichinovatora nachiremba nemanesi avaona kuti temperature yange yakanaka asi hatina kuda kutora machansi vatavatakura tikaenda navo kuwikinzi kwatinoisolata inova ndiyo the designated isolation facility kwatinenge tiri kwese temperature yavo yange iri zvakare yakanaka vanga vasina masymptom ekukosora kana kutadziwa kana kuti tingati vane maissues anotaridza kuti kune korona
pari zvino mune chokwadi chakadini
chakaitawo matest kana testi zivazo haangobva abuda bati matesti zivazo hatinawo iye zvimwe izvi andazowana usiku huno ndeyekuti vari negative
kuvabudisa kwamunoita muchipatara munenge muchivaongorora here kana kuti vangosunukuka kuita zvavanoda
zvinoitika ndezvekuti pane vanenge vafamba navo vaya tinofanira kuvateerera vese tinofanira kuvateerera for the incubation period ye-21 days kare zaiti 14 uye zvinezvi takuvateerera for 21 days kuti vanguva vari kuchina weda vakarwara takambokuadmita kana kudii but for 21 days tinofanira kunge tichiuya kumba kwako tichitarisa temperature nekuti munhu anenge aine chirwere ichi fever is one of the most common symptoms shortness of breath nekungoitawo zvinhu zvekuti runny nose kovhu nezvimwe zvinoraidza kuti neflu saka tinofanira kuuya kumba kwako musi wega wega for 21 days tichitarisa kuti yaane ichere yaane ichere yaane ichere kana usina 21 days izvozvo tinobata kudischarge kana ukangoita pakati pe-21 days any of those cough shortness of breath fever tinobata kuti haasuspect
mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunhare vari muHarare makare naTanonoka Wande weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nemuchronicle. Pepa nhau rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vanhu vatanhatu vachange vari mubhodhi reZimbabwe Media Trust. Bhodhi iri richange riina vaPiniel Mukushi saSachigaru waro. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti Sachigaru weZim Papers vaTommy Amos Ganda Stole, munyori ane mukurumbira vapatisa nyati Profesa Ngwabi Baby, amai Charity Charamba avo vaimbe vemutauriri wemapurisa asi vava pamudya ndigere pamwe namuzvare Patience Gawe. Topedzisira nemuHerald. Vari kusiya basa semumiriri weIran muZimbabwe vaAhmed Efranayin vakaonekana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro kumahofisi avo emunhu mutapa building vakakurudzira kusimudzirwa kwekutengeserana pakati peIran neZimbabwe. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vatereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
PaStudio 7 apo nokwazai mese vatereri nemavashamarari todotaurawo nezveavavo vana Tokozani Kupe vanotaura zvekuti vanoda unokupira kubviswa kwemasanginzi ngavarege kungotitambisirawo mari yenyika mhani wanavo vachiita zvinhu zvisina nematuro ese iwo vada kutanga kunobvisa masanginzi vasati vagona kuyananisa vanhu vari munyika mavo mavari seivo vakachitaura uyo namunangagwa kupolad nava vasinganobatanidzi munangagwa nachamisa kana vachigona kugadzirisa ndo vada kutora mari yenyika vaitamba naye vanhava ngavatiitire muche
mune rakanaka pastudio 7 apa vana Blessing Zulu nevamwe vese tinotenda nenhau dzamunondipa rambai makadaro muchitizivisawo zviri kuitika tine Liberty ndiri pasouth africa ndiri panonzi padenron apo ndoda kutaurawo panyaya yavastanley manyengavo hanyaya dzavo ndadzifarira ndinokusimbisai ndinokukurudzirai rambai muchindira mberi nemademonstrations rambai muchimacha musatombomira musazvinetere nekuti ndimunoziva nhamo nzara irimo munyika saka vanenge vakurudzigwe vawande vaende neuwandu hwavo vamache nekuti Zimbabwe yakutoda kutsungirira yakuda kutoshinga nemuonero andiri kuzoita asi chinondishamisa ndechekuti vanhu vanezanewo vana vamwoyo vanoti kwanzi itai mademonstration yenyu muya free itai murunyararo but polisi ndiri kunzwa kuti iko zvino ndo yatoza yakarova vanhu ikadiri ikakanda matiye gasi ikapuraya zvinhu pachayo asi vanhu vangu vachingoita murunyararo saka nemunoona kuti polisi ndiyo inozotanga vanozopedzisira vakuita zveviolence saka polisi ikangorega vanhu vakaita mademonstrations avo murunyararo zvinoenda mberi saka ngazvingoenda mberi zvakadaro rambai makashinga makatsungirira nekuti ha nhamo yacho yanyanya vachaita reaction chete havachatora action ya vana vachamisa mashoko enyu akanaka mashoko enyu makukutu ZANU-PF havasi vatorwa haisi mubhandiripo bese muri hama chinhu chakakosha kuti mubatane mugare pasi mutaurirani nyika yedu iende mberi nekuti pride hadzina zvadziri kushanda panguva ino mamiriro akaita nyika asi kuda pride asi kuda mazvake mazvake saka mukagara pasi mukataurirana munobudisa chinhu chikuru zvepolad ha musatevedzere
makadini makadini kustudio 7 muri kutaura namadzibaba chirilele mugwinya chichemo chiri kuchema maringa nechimiro chenyika tarwadziwa tarwadziwa mukati mechikamu chenyika yababa yazimbabwe dai maizama kuti mugadzise nyika ive nyika ingakwanisa kuti inake nokuti tarisai muone vana dzamhandu vakufamba nzvimbo dzakasiyana-siyana chikamu chikonzera hakuna zvekuudya mukati menzvimbo hakuna zvekuponera zvipatara mvura hakusina zvaakutengeswa toponerepi dai maizama kupagadzirisawo vana vezimbabwe kwaso kuuya munzvimbo yavo yechiberekereyo kuti kwaso kukuridzawo nzvimbo yedu kugara musango semuka zinyore inhauro kuti nhamo nematambudziko zvigeri mukati medzimba dzezimbabwe hatina kukuchemera veduwe kuti baba vakuru varipo tikavachemera zana tichikuona kana tisika unhu hwavo hausi kuratidzika kwauri kubva nekwauri kuenda
makadii muri ezimbabwe po ndinonzi taonga ove ndiri kuno Cape Town South Africa ndokuda kutaurawo pamusoro penhau dzamapasipot apa muri ezimbabwe demakwanisa kutibatsiravo ivakwanisa kutibatsiravo pazvifambisa patiwanewo mapasipoti ekufambisa nekuti iko zvino kumabasa kuna ari kutonetsa usina pasipoti pega pega paunosvika kunongotodzi pasipoti apa manje kuti udzokere kumba kwacho unotora mapasipoti acho asi kubuda saka tototadzawo kubhadharira kana vana vechikoro chaiko chaiko tinotokonewa nekuda kwekuti tirisina mabasa kuno saka ndinokumbirawo deva kuvasangotigadzirawo pamapasipoti muri zimbabwe pamwe zvingaita kunani
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi neine chekuita nestudio 7 tinongokokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma mumiriri weAmerica kuGermany vaRichard Grenell avo vanozikanwa zvikuru semutsigiri wavo vaTrump kuti vafanobata chigaro chemukuru wevasori munyika. Apo huwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavirus hwadarika pazviuru zviviri, sangano reWorld Health Organization rinoti China yatora matanho anokodzera mukurwisa coronavirus kuitira kuti isapararire zvakanyanya munyika dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mubato reDemocratic Party iro riri kuita sarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuteera zviri kuitika mubato reDemocratic Party vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika.
Sarudzo dzemaprimaries kana kusarudzo dzekutanga muDemocratic Party dzekuti vatsvage achavamiririra kuzokwikwidzana navaTrump dziri kunakidza, asi dziri kurakidzawo zvakare atingati pachirungu maweaknesses edemocracy, nekuti tiri kuona kuti vamwe vakabvira kare vanosanganisira vari kunyanya kutungamira izvino izvi vaBernie Sanders navaButtigieg nevamwe vavana former Vice President Joe Biden vakabvira kare vachikambena, asi taakuona kuti papindawo imwe shangwiti yezvemari vaMichael Bloomberg, vapinda nemutsindo chaizvo vakashandisa mari inotosvika 400 million iri mari yekuno kuAmerica yekukambena chete vachiita maadverts. Izvo zvavasimudzira zita ravo chaizvo zvekuti kunyange vasina kukwidza mune dzimwe sarudzo dzakambotanga kuitwa, zviri kutarisirwa kuti vanogona kutowana mavhoti akati wandei kupfuura vamwe vakange vachikukwidza kubvira pekutanga pasarudzo mbiri dzati dzaitika pari zvino.
Munoona here vaGuni nhoroondo yavaBloomberg ichivabatsira kuti vasarudzwe kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika?
Nhoroondo yavaBloomberg ine kaviri. Pekutanga tikatarisa mashandira avo muhofisi, munhu akaita mutungamiri kana kuti meya wekunew york kakati wandei nguva iyoyo yavanga vachitungamirira guta renew york, zvinhu zvaifamba uye vanhu vaivafarira. Kwete tichitarisa zvematongerwo enyika, asi tichitarisa mafambisirwo anoitwa mabhizinesi. Vemabhizinesi vanofara chaizvo nekuti vaBloomberg munhu ane mari yakawanda anotonzi pasirese, ndiye munhu wechipfumbamwe akapfuma kudarika vamwe vanhu vese pano pasi. Saka vemabhizinesi vanoona kuti vaBloomberg munhu anoziva zvemabhizinesi, anoziva kufambiswa kwemari. Asi vanhu nje vanhuwo zvavo, pane nyaya inoneta yekuti vaBloomberg pavanga tikadzokera kugore ra2015 vane zvavakataura zvaishora kana zvaita sokutsoropodza vanhu vatema nemamwe maminorities, tichienderana nenyaya yecrime yekuparwa kwedzimhosva nemamiriro emutemo. Izvo vari kuedza kutsanangura izvozvo, vava kuti vakumbira ruregerero. Vari kuti ivo pavaitaura izvozvo vanga vasina ruzivo rwakakwana nezvavaitaura, asi vamwe vazhinji vava kuti aiwa yangova misodzi yekutanda nyadzi. Asi mumwoyo mavo chaivo vaBloomberg vanenge vanowirirana kunyanya nevachena vane mari, vasinganyanyi kutarisira vanhu vane urombo kana kuti vasina mari dzemamirioneye nemabhirioneye. Zvinovavo zvinopa mukana kana takatarisa iye zvino izvi munhu anyaya yekutarisirwa kudivi remadhemokrati ndivaBernie Sanders. VaBernie Sanders vane meseji yavo yakasimba chaizvo inoitwa pachirungu inonzi rezonate, kana kuti inodairwa zvikuru chaizvo nemavhoti vemadhemokrati. Asi tikatarisawo zvakare vamwe mumadhemokrati imomo, kunyanya vamwe vavo vava navo kudare reparamende yekuno, vanovati pachena, vanozvibudira pachena vachiti vanoda zvesocialism zvinorambwa muno muAmerica.
Takatarisa pana vaBloomberg navaSanders, ndiani chaizvo angakwanise kukwikwidzana zvine mutsindo navaTrump?
Kana toenda kumazvematongerwo enyika, angakwanisa kukwidzana nevaTrump zvisina chete kana kuti zvinonzi pano paita mitsindo mikono yarwisana ndevaBernie Sanders, nokuti vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu vakawanda chaizvo chaizvo. Mukatarisa nhoroondo yavo kubvira mumaelections a2016 uku kwavainge vachikwikwidzana namai Hillary Clinton, vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu zvekuti kunyange pari nhasi vazhinji vari kuti vaBernie Sanders vakabirirwa kubato ravo ikokoko. VaBloomberg tikaipirigura nyayai, tikatarisa vaBloomberg ndibhirioneye, munhu ane mari yakawanda chaizvo kupfuura yavaTrump. Saka kana toenda ikoko kwekuti ane mari ndiani uye anogona kutaura zvisinei nezveudzamu hwematongerwo enyika, vaBloomberg tinoona vari pamusoro. Zvekuti dezvaiita semaonero edu isusu, kana madhemokrati achida kuhwina vangatobatanidza Michael Bloomberg navaBernie Sanders ndokuti vakurire vaTrump. Vakasadaro hationi vachikunda vaTrump.
Avo vanga vari vaFrank Guni, avo vari kuteera zviri kuitika mubato reDemocratic Party muno muAmerica, iro riri kutsvaga munhu achange achimirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaGuni vanga vachitaura vari parunhare vari muVirginia kuno kuAmerica. Nhasi muchirongwa chemumhanzu tina baba Harare achiti The Reason Why. Mumhanzi, The Reason Why wababa Harare uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nacho chimbo chabva chasvika kwekuti chivhara chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wasachigaro MDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vataura pamusoro pekushungarudza kwavanoti vakaitwa apo vaibva kukaroi kunomirira mumwe munhu aive nenyaya dziri mumatare. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa chanhasi. Ivai nesu zvakare manera anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro mangwanani ano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.